Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri webato reCCC kuGlenview nezuro muHarare. Vedzisvondo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanosainira nachibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge pamberi pesarudzo dziri kwomwedzi uno. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGames chinorova Barbados 75-48 asi chichibva changobuda makwikwi eNetball World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pamusangano.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri avo vanofungidzirwa kuti vaive pavanhu vakatema mutsigiri webato reCCC vatinashi chitsunge vakashayika pamhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuGlenview 7 muguta reHarare nezuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura naCommissioner General wePolice vaMatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo Emso 23 nyamafufu gore rino ngasungwe ngaende kushitirongo ngaende kumadzitaredzi mhosva.
Vakazembe vati mapurisa hasatokwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva gumi nemapfumbamwe chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevafungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Mutauriri weCCC vaGift Ostalo Sizi vavati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland. Uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka vari kutya ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu kukuwadza vanhu kumaruwa kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya nezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopadivi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvunhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti CCC neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF nenhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova tsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwaGutu nekwaChivi. Vanoona nezvesarudzo muCCC kubhikita vaJohni Mupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura makumi maviri dziri kugara pachikoro chekwaChikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvida kumira mushe kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabike vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeCCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeCCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri wenca munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhoki Chivasa.
Sebato renca riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, hazvifaniri kunge zvichiitika, uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachichidzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANUPF.
Kwagutu, nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vagift gonese vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvarambidza kuenda kumusangano wavo.
Tizakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti ndeve ZANUPF, vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyero. And as if not enough, vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukembe emapurisa.
Asi mutauriri weZANUPF mududhu remasvingo vapepuka chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANUPF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo yetsungunuko vadouglas mahiya vati vari kutsigira mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa nebato ravo rezanupf musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vamahiya vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu mamiriyoni maviri vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inoteera, vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vamunangagwa.
Kana zvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare, toda kuisa 2 million maki Harare. Vakamukumbira chete 2 million maki.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo, zvinozoita kuti dzisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvichakadaro, musinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesadzo dziriko mwedzi uno. Mumachoko avaburitsa patadimutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito, uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vedzisvondo pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anosanganisira CCC neZANUPF nhasi vasainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge muHarare, vachitsidza kuti nyika inofanira kuita sarudzo murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yave kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tati isusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe. Ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhishopu.
Vaendera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora, apo pakaurawa nhengo yeCCC, vati Nashi Chitsunge pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelections. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches, zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese, Bishop Ignatius Makumbe, vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Muziva kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Danana ndochinhu chatiri kuda kuti tidzidzisane, tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody. To associate, to talk, to do whatever we can do.
Vasaina vakamirira bato reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
CCC ibato rerunyararo. atidi bivishonga, atidi kuteuka kweropa. Saka pesi pesi panota urwa, zinjileru nyararo, unutuona takamira tewiti panjusi.
Vati shuviro yavo ndeye kuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi. VaFortune Chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichi pinda msarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neCCC, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirirwa navaDouglas Munzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubimbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct, pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Ewa, zvinofadza nokuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace, uye vechurch vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting the peace in our country ahead of 2023 elections. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudza nyaro munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vativo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangoja.
Vaimboshandisa zvinodhaka vemakereke, vemasangano akazvimirira oga, mapurisa pamwe nevezveutano, nhasi vafora mumigwagwa yeguta reVictoria Falls senzira yekukurudzira nekuyeuchidza veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Chituka chanhasi ichi chiri kuuya paine mashoko anoti vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemashanu vangangosvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% muguta reVictoria Falls vari kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kuuyawo zvakare mapurisa achangobva kuzivisa kuti akasunga vechidiki vanosvika gumi nevapfumbamwe mumusha wekuwadzana vanonzi vaiita mutambo kana kuzvitandadza nenyaya dzepabonde nekushandisa zvinodhaka. Dambudziko rezvinodhaka idambudziko rabata nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Danho ravatora idanho rakanaka kuti vemubatanidzwa namapazi akasiyana-siyana vabatane takanangana nenyaya yevanotora zvinodhaka. Asi tioda kuona kuti hazvipereri mumigwagwa here chete, pane zvatinozoita here pamagrassroots. Zvii zviri kuitwa zvakanangana nokuderedza, nokuti chokwadi kumacha tinogona kuinda mumigwagwa tigotaura pamaterevhizheni, asi pamagrassroots tiri kuinvolva here ivo vacho vari kutora zvinodhaka kana kuti vari kumisana nedambudziko irori.
Kana muchiti grassroots apa muzvare Hungwe, muri kutaura vapi?
Tiri kutaura kuinvolva active participation yevana vacho, nitikukwanisa kuvaidentifya here munharaunda dzatiri kugara, kana kuti tapedza kumacha tostigmatiza tichivabata nekusiyisire ruoko, tichivatumidza mazita akasiyana-siyana zvinoita kuti vasabuda pachena kana kuti vasasununguka kuwana rubatsiro. Kazhinji ndo zvandinoona zvichiitika. Ndosaka pane timu imwe yatinoshandisa yekuti nothing for us without us.
Asika tinoona kuti vana vakazhinji vanotanga vachiita zvinhu izvi muchihwande zvokuti pazvinozosvika pakuonekwa kana kubuda dambudziko rinenge radzikamidzi. Ndezvipi zvingaonekwe nevabereki kana neveukama kuti mwana aakushandisa zvinodhaka kuti pakasike kutorwa matanho?
Maita basa ndakuitane kusupavhaiza unhu wemwana kana kuti bhehevhia yake zvinotibatsira kukurumidza kuona shanduko paunhu wake kana kuti pamaitiro ake. Saka kazhinji kachoni vabereki hatina nguva yekusupavhaiza kana tiyokumoni tiyokunyatsa kucherechedza unhu hwevana, tine tichingo vatengera mafoni kana tichingo vapa zvinhu zvepanyama zvezvima tiriliti asi zvakanyanya kukosha kuti tione maearly warning signs ekuti mwana wedu pane zvinenge zviri kuitika kwaari pamwe achafari kugara pane vanhu kana kuti madyiro aakuita kana kuti aakunonoka kudzoka kumba iwawo masaizi iwayo yazvo anenge achitonongedzera kuti anga pane zviri kuitika zvinenge zvikati tikurumidze kuona zvekuita
vanga vari vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano repeace hub zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe vari parunhare muHarare nestudio 7 muurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo mutungamiri webato rinopikisa retriplec vanelson chamisa nhasi vasangana nevatsigiri vavo kuchecheche mudunhu remanicaland uko mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu pf vaconstantino chiwenga vachisanganawo nevatsigiri vebato ravo kwachivi mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wezanu pf vakembo muhadhi vanga vari kubait bridge vachiitawo zvimwe chete zvekutsvagira mapato avo rutsigiro mutungamiri wezanu pf vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuuzumba mangwana
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook peji yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano remubatanidzwa hwenyika dzekumawirira kweafrica reecowas ranga richitarisirwa nhasi kubuda nechisungo chekuti rotumira here mauto muniger kuti abvise mauto akabvuta masimba nechisimba mushure mekukundikana kwenhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava riri munyika iyi ECOWAS yati inokwanisa kubvumidza chisimba kana mutungamiri akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vakanga vasina kunge vadzoserwa pachigaro panosvika musi wesondo vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kuedza kushandura zvakabuda musarudzo yemuna 2020 kuitira kuti varambe vari mumasimba mushure mekukundwa musarudzo idzi navaJoe Biden vaTrump vakamiswa pamberi pedare muWashington DC vamwe vagari munzvimbo dzakasarira munyika vari kushoropodza kusarira kwenzvimbo dzavo vachiti munzvimbo idzi mune zviwanikwa zvinogona kuvandudza upenyu nekuvasimudzira nunurai jena anotipa nyaya inotevera
tiri kufara nekwanochi kusarira kwenzvimbo yaanogara yechiredzi ndiva makoshoko vashoko vanoti kunyange nzvimbo yechiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine urombo hunotyisa vashoko vanoti chipatara chechiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300,000 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemazeteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuHippo Valley vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwachilonga uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa
ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou vanhu ava varwadzikana zvikuru nekumurwa kwacho.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakovhu kukariba mudunhu remashonaland west vashaini gwangwava. Vagwangwava vanoti mazeteguru avo akabviswa munzvimbo yezambezi pachivakwa dhamo rekariba uko kune mamwe magwenye emagetsi vachivimbiswa kuti magetsi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga mazitateguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekariba vakavimbiswa kunzi magetsi achakuteerai, mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi.
Vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika makumi matanhatu vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro, asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuchirezi nesiyakobho chete, sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusarira kwenzvimbo dzine zviwanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Model iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zvemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zviwanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapiwe malicense ekumaina neRDC ishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kufa nenyota makumba ari mumvura, dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems charohwa Barbados 75-48 kumakwikwi e2023 Netball World Cup. Mutambo uyu ndo wabvawo wekupedzisira weZimbabwe kumakwikwi aya. Kumakundano eWomen's World Cup Finals 2023 ari kuAustralia neNew Zealand, Morocco neZuro yakave chikwata chetatu chinobva muAfrica chemadzimai chakabudirira kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti Group of 16 mushure mekurowa Colombia 1-0. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kare iSouth Africa neNigeria. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weAfrofusion achiimba ari muHarare, Lenin Zvidzai Guvea. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
akaberekerwa kuHighfield kuLusaka.
Saka zvemagitare izvi zvakatanga rini?
Magitare ndakamatanga mugore ra2010 ndopa ndakatanga kurekoda, but kumashurewo ndaingofambaona namukoma Rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza. Pandakaita isingu yainzi You Give Me Hope yange yakarekodwa namukoma Rockford Josephat.
Vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vanoita dambudziko nazvo nokuti baba vangu vagara ari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s. Munhu akati ngatotangawo magitare achaimburidzana natinei chikupo, ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyepa.
Iri kutambirwa sei mimhanzo yenyu muchaunga umu?
Vanhu vari kutambira music zvakanaka, because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seYouTube kana kuti maradio stations, but ndinoona nekufamba tinoita, because tinofamba munzvimbo dzakasiyana, masungura zone, kuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe. But tinoendawo takaberekwaona namukoma Romeo Gasa tiri makete raises, unotosvika autoperform autoda vanhu autofara. Saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chese.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges mahombe atinawo iningirikini maresources, atina maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati yatinenchida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi. Saka maresources atina. Uroda kurekoda, you end up wakurekoda zvekukiya kiya, uroda kuita video rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti oo.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Okay, vanoda kuti bata vanokwanisa kundi bata pa +263 787 155 825. Email address is lguvea09@gmail.com. Pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea, pa Twitter, Instagram Lenin Guvea. Zvinokwanisa kuti bata pane any of those.
Mashoko amungasiriwo vatsigiriri venyu ndeyekuti kudii?
Shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda nekuramba tichiti ngavatitsigirewo, ngavatiteerewo maplatforms edu, maudzana ikoko, maudza vamwe.
Nasi Hoza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda tibude nako mudariro, Timbo Jambawo maspika.
Ndoimba kuti tikabuda hedu muchirongwa umu ne free wifi, because ndokari kupisa kacho, ndokari kurira izvozvizvi, ndokari kusheka mastreets. Saka ngatingobudai ne free wifi iyoyo, takatongoenda takaenda zvedu.
Hanzi kango makaririsi ndokano paruka tata kunakidzwa nako kambo free wifi. Handizoti kana itairo tikwanisenge tichibata wifi tiri kwese kwese kwatiri, asi manzwa kambo kubva Lenin Zvidzai Guvea anga achiita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 pm manheru ano, apo tiri kutarisa nezvekusainiranwa kwechibvumirano cherunyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri weTriple C muHarare neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 Ncwabakazi 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye watch lapha eVictoria Falls specifically ward 9 we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkuhlane yengqondo le age group between 15 and 24 yibo sebele asibe baningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yama drug and substance abuse.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leCCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo uTinashe Chitsunge. Abakholo besithi kuchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobelane isivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU leNPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla abakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Mbe, ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho. Njoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesidumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezano PF izolo. Ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elwepisi. Siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone nebandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kupeace plan.
Ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engumeli wemazwe we-South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizi ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona sile-election sitsho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MDC kumbe any political party siyacela ukuthi kuma elections laba kube lokuthula.
Omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Sekayi Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi.
Ufuna ukubonga labo bonke ababuyileyo ngoba abaningi banxusiwe kababuyaka kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho. UZulu ngalandele khonoko.
Abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla, amapholisa, ingatsha zikahulumende nabameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele iTuto 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezi Tsunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumelo wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle. Ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu bezimbabho. Bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala, kodwa ke besikubona lapha lalaphana, sakubona ngama-by-election. Khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into, kwabalula ukuthi kutholakale, kubonakale ukuthi kuhambe njani.
Umphathintambo wendaba zasekhaya uKazembe Kazembe uthi amapholisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini. Ungathini ngalokho?
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obuleweyo obulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula, wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile. Ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu. Ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki, akudingakali konke lokho kusegcekeni. Kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka.
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela uDlakela osolukhona?
Ukhetho vele asoze lube lukhetho olukhululekileyo, hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo, kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga. Ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo, kuyizinto ezinengi, ukusebenza komthetho, ukukhululeka kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga, ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa, konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo, ukuma ukuzimela kwemthethwandaba, ukusebenza kwezemisakazo ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende, lazo zonke leziya zinto. Nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlulile laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo. Lokho kusegcekeni, ungabukela i-television uzakubona, ungalaleli i-radio uzakubona konke khona lokho. Ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo, kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kubulawa ngamuntu.
Lo ke umnumzana Efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe exoxa lapho lo ntungamile Nkomo owe Studio 7. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eLevictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo, ikakhulu ngabasakhulayo. Beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu. Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa, baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala, besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa, uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni kwele South Africa, njalo esidla okulahliweyo, esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking nyaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs. And we were used to smoking those drugs through food, drinking, injecting each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs, and they affected me.
Ngangibhema inyawope, i-cocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawo be inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga engage kuma drugs, sebe engage futhi sexual abuse, futhi sebe abuse ana sexual konabo. So ingozi yakona sebe ngenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njengecommunity ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse, because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yani, ngenxa yama drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then amapolice ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Misheke Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlando ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs, indaba ama drugs le kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa ungani uyadingisisa ukuthi uthole ukuthi abalanihlala kahle phakathi abazalini, ba ignore phakathi abazalini. Nxa umzali lo ubaba lo mama bahlala bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana bese ngasethola iattention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo, bese thola kahle senza ama drugs. Unfortunately sebambelela kuma drugs, seba addicted, bese kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudila izimpilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kutshumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamatshumi ayisikhombisa ekhulwini, 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuqoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu, ikakhulu abasakhulayo, imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. I-commission ebona ngezokhetho ye-Zimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqaba Ndiweni weMatopo Gezi, lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owasePaid Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele National Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands, kanele Matabeleland North, kutezabelweni zeMatabeleland South, Mashonaland Central, West kanye leMashonaland East kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council uNduna uFortune Charumira ngomunye walabo abakhethiwe emaswingo. Ezansi emaNdebeleni induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili kanye lenduna uNdube uNonhlandla Sibanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasiyagalombili bakhethwe ndawonye lenduna uStawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatabeleland South, bawinile ama candidates kodwa ngikunanzelele ngibone ungani sokugcwele kubuye abatsha kakhulu ama chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo bayachieve lokho okufanele bakwachieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Masuku ematshetsheni wabekudalela Chiefs Council ukuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangela ukuthi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangela ukuthi bazazinikela bawenze ngokuthembeka bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazo asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSlonga.
Abantu sibakhethile njengoba kuyikhona qalisi kubakhetha but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo ngoba kule singathi siyamshola ukuthi engadonisela emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane weMatobo uthi ukhetho lwabo luqhutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayasihlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi uhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalela Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSiphasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende wele China ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongxotshwa umsebenzi kungela ngcazelo ngenyanga edluleyo. Kwabasanda kusichuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
o'clock. Kuli viki uhlelo Was a Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
I should have known I'll go born wasting my time see to young tad one guns is the man in bed one guns is the man in bed what the agecko ofana nam nam chusu sita sakwazgu banam ainda kuvuma ngempela wamdanza slima ngempela
umnatizi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu yekela sizwe imbali yakhe ngamafichane
isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos K primary so ngikhulele ethone group okulilo okusho okuncane nje phakathi kwenkubo yenja nasemagogova so ngikhulele ekhoneni khonapha ufunde eLos K primary ngabe sesiyafunda eMzilikazi high school then ngabe sesiyaqida sensethawuni e-Tech College lapho ikufunda kwami emfunde khona
igama lakho lokuculela ithi MJ Sings love yanjani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna ukuba ngumculi
u-M umelela umncedisi u-J abesemelela u-Jeremiah then u-Sings waphonga u-Future nge-mistake ngu-audition ebulawayo theatre uma bembiza wathi wasifuna u-MJ ohlabelayo ojaji badlukati u-MJ Sings i-music bekuyinto ebengiyithanda vele nisasemncane like ingoma ebengizilalela no abo love moma jaivana abo ringo abo yuma sekela abo boys to men genre ngasuka ngayithanda ngabo afro pop afro soul ezilama live instrument kakhulu
Sings wasebenza nomuyi uCalvin wasebenza noMatthew Kubrick wafika idlade lakhe elitsha the top 3 lona lisenzwa ngubeka incube lelidlade lephawulelwa uZulu ngeviki ezayo
mhlaka 12 August siyalonja i-album lonela umuzi andisithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlade lelokuqala and idlade nathi esinethemba lokuthi lizathinta abantu abaningi $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa nonke uyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
Umculo ka-MJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli.
All digital platforms, yiwo abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer, so ungaphonti MJ Sings khonapho uklikha nje zihle ziphume zonke ngibe kuma-social media ungangilandela ku-Facebook MJ Sings ku-Instagram le-Twitter sibizwa nge-X these days then ku-YouTube nje ngingalandela nge-subscribe MJ Sings nakho awu siyabonga kakhulu
litshakazi akhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-afropop uhlelo waza hoza Friday balazodwa endlekini lonke igama lomnikezi we-Jesus Band
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings umculo ozothileyo owe Afropop lingakhohlwa ke uba na ku live talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kancobakazi mhlaka 23.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lo lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.